vakatsungwa nezuro vari kupomerwa mhosva yokuburitsa foreign currency munyika zvisiri pamutemo vachiti ivo vari kunotenga zvokushandisa muno mari yayo yorega kuzonotenga zvavanenge vakati ivo vachanotenga zvokushandisa muno vopedzisira vakutenga dzimba nedzimotikari kunyika ikoko saka ndonyaya yavari kunyanya kupomerwa iyoyo yokuburitsa foreign currency munyika muno zvisiri pamutemo.
Ii mari iyi yavanonzi vakaburitsa iyi?
Ii mari inotodarika 1 million US dollars.
Pari zvino vari kupi ivo mai chiwenga?
Pari zvino vari kupolice station yekuzidziro ko kwavari.
Vachitarisirwa kumira mudare riini?
Tikutarisira kuti vangangopinda mudare mangwana Monday musi wa 16 December.
Ndiani mumhangari panyaya iyi?
Nyaya dzavo dzakati wandika. Pane imwe nyaya mumhangari ndiri Vice President Chiwenga. Panyaya yayo kunoita kuti vatatiswe zvisiri izvo zvavange vawirirana naVice President pavange vachirwara. Ndo imwe nyaya yacho iyoyo. Imwe mumhangari ihurumende. Panyaya dzeexternalization yemari yekuburiswa kwemari munyika muno ihurumende istate.
Pane vamwewo vari kuti boka renyu reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonyanyongoti vanenge vasungwa saizvozvi vanenge vari vepamusoro avo mangwana vaakuzonzi havana mhosva vaakutoonekwa kunga vari mawitness nezvimwe zvakadaro munotii nenyaya iyo?
Aiwa, boka redu Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonyatsoongorora mhosva dzinenge dzapomerwa vanhu. Kuongorora kwatinoita tinenge tichiitira kuti kana mhosva iyi yazopinda mumatare edzimhosva ndirika matare haazotiwo aumbowo hapana saka tichida kunyatsoongorora nyaya hazvireve izvo kuti kana munhu ambotorwa akambonzi aregererwa hazvisi kurevera kuti nyaya yacho yatokandwa pasi nyaya inenge ichiri kuongororwa nokuti mitemo haisiyo kana munhu akambosungwa hazvireve kuti haachambosunungurwa agona kusunungurwa nyaya yake ichiongororwa ari gumba saka zvokuti tinongotitasunga tosiya komisheni ino iriko mazvano iyi iri kunyapeita basa nemazvo.
Koitawo vamwe komishina makamure vari kuti dzaki inenge yaakupindawo munyaya dzematongerwo enyika kana kunetsana kunenge kuchiitawo vanhu vezvematongerwo enyika munoti
atimbopinda mumatongerwo enyika tarisai kana iyo nyaya iyoyi yamaichiwenga vanhu ngavatarise mhosva yacho haisi mari yokutamba nayo kaiyo yatiri kutaura munyika munomu tinoti hamuna foreign currency handizvi asi kana taakutambisa foreign currency tichitaro haisi nyaya yekutamba nayo so vanhu ngavatarise nyaya dziri kupomerwa vanhu pano kuda kuda kuzongoti zvakonzerwa nezvakati zvakonzerwa nezvakati isisi izvozvo hatiteereri.